But tell no man gangsta. Gangsta made it. Take your ass up. One attention. Makule, hanzi vazongorova mabude tangoita vamkute hazvina kufamba mushe gangsta. Itauchi laite chifutenda vaprinzi kure ini pasina kandirikenda. Bridge yakazika achipretenda. Yes, if papasina kana chikuneta. Vini aida zvitaunge big spender. Asi kumubvunza bande mukanwa otenga. Vatori yakli, pakaipaiwe. Kudzimba serugby, baba pari upset. Danetane, mangara vasingabatwi. Danetane, patara vasingakanwi. Vatori yakli, pakaipaiwe. Kudzimba serugby, baba pari upset. Danetane, mangara vasingabatwi. I'm not afraid of the dark.